Vawajazvena vasvika pamusangano uyu vaine mota yanga ine zvinyorwa zveZANU-PF uye ine mufananidzo wemudzimai womutungamiriri wenyika amai Grace Mugabe. Izvi zvaita kuti vagari vemumasvingo vapopote vachiti vawadye jena vari kutyora mutemo weparamende unorambidza nhengo dzeparamende kupfeka zvipfeko zvebato ravo kana vachiita basa rekutsvaga pfungwa dzevanhu. Vawadya jena avo vanga varivo sachigaro wekomiti yezvemutemo vashoropodzwa nevazhinji vachiti vanga vachida kukonzeresa nyonganyonga uye kutyidzira vanhu vanga vaiozotaura nezvebhiri iri. Mumwe wevanhu vasina kufara nezvaiitika izvi ndiamai Sungano Zvarebwa naShe.
Isu tichiuya pano tavuya kuzoitaura nenyaya yekupodzana kwamaronda. Saka izvi zvavaita zvokutoya nemotaya yavo ichitaridza rupau rwepati yavo tagumbuka nazvo iye hazvifadzi, nokuti pamwe pati iyoyo yakatokonzeresa. Saka umwe munhu pano victim ichitozviona hana yake inotorova. Saka zvinhu zvakaipa zvatisingatarisiri zvachose. Munhu wechidiki vanofanira kukura vane culture of unity, culture of peace, vasingaprovoki. Zvavaita izvi ndokunonzi kuprovoka, hatifari nazvo zvachose uye hatizvitarisiri. Dai zvaibitobvira vaitoisiya zvavo pano vomboenda kwavanoenda vapedza vozoitora voenda kumba kwavo, kwete kuramba vachafamba naye pabasa ravari kuita rehurumende. Mukatarisa even pavanga vachizvizivisa mukati atinoti maintroduction, hapana ambotaura pati yake kwaanobva. Vanga vachingotaura chete kuti ini ndiri senator, ini ndiri MP zvega. Isu tisachingozoziva kana uchiziva zita wakamborinzwa kuti ndiwoga chakati, asi ivo vazama kumendena mukati umo kuratidza kuti zvavaita izvi hazvitenderwi. Dai zvaibvira vaitombopanichiwa nokuda kwenyaya iyoyo.
Mumwe mugari wekumucheke vaGodfrey Kurawo nevati izvi zvaitika apo bhiri iri rine nyaya dzakaoma dzine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika uye ikatora upenyu hwevanhu vakawanda.
Vanhu vemasvingo vana kufara zvikuru nemhaka iyeye zvakaitwa navadya jena zvokuti vaya nemota ina Grace Mugabe yakanyorwa ZANU-PF Youth League. Totaridza zvekuti mamembers of public vaya vasinopfekawo marigalia, but zvavaita nhasi zvaratidza kuti havana kurongeka as the chairperson wekomiti yauya nhasi kumasvingo.
Imwe nhengo yekomiti iyi muzvare Jesse Majome vashorawo sadyaro wavo vachiti aita zvinhu zvakashata zvisiri pamutemo.
Munhu aita chairperson toshamiswa ane motikari yake yakanyorwa ZANU-PF Youth League nepicture yemutungamiri weWomen's League yeZANU-PF. Hazvibvumizi nekuti isusu semamembers weparliament ati marules anoti kuti kana tichikokera mameeting aya tinorambidza veruzhinji kuti vauye vakapfeka zvinhu zvemapato avo. Asi kana munhu ari kuya kuzocheya akuita izvozvo hazviiti zvakanaka. Zvinoda kuti tizvibate isusu semamembers weparliament, titeedzere mutemo watinotaridzira kuti veruzhinji vasunungukewo.
Vawadye jena varamba kutaura nezvemotokari yavo vakangoti musangano waita zvakanaka. Vanhu vazhinji vashoropodza bhiri iri rakaitwa patswa mushure mekuramba gore rapfuura vachiti rangodzoka rakadaro risina kubviswa zvavakaramba. Vataura nhasi vati gurukota rezvemutemo riri kupiwa masimba akawandisa ekupindira mukutongwa kwenyaya dzemhirizhonga kunyanya panyaya dzezvematongerwo enyika. Veruzhinji vanoti bhiri iri rinofanira kuvandudzwa kuitirwa kuti nyaya dzemhirizhonga dzakaitwa uye kubvutirwa kupfumi kwakaitwa vanopikisa mugore re2008 kugadziriswe kuitira kuti vanhu vagarisane zvakanaka munyika. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.